Zeki iri kuzivisa mudzidziso yavari kuita nenhengo dzemapato ari kukwikwidza kuti polling booth richange riri pamberi pevanenge vachivhotesa danho riri kurambwa nevakawanda. Masangano nemapato aya anoti munhu ari kuvhota anofanirwa kuenda kunzvimbo yekuvhotera kana kuti polling booth inenge iri kuseri sezvagara zvichiitwa musarudzo dzose dzekumashure. Asi Zeki inoti iri kuita izvi kuti vadzivirire vanhu vanenge vachida kutora mifananidzo yebepa ravanenge vavhotera. Mukuru weZeki mudunhu reMashonaland West vaAusten Rovu vanotsanangura.
Iye zvino polling booth renu rakutarisa kuno nevanhu. Munhu kana akunovhota haachaendi kuseri, anongosi kutomira pabhuti ipapo asi akafuratira vanhu vese vari mupolling station. Saka chatiri kuitira izvi ndechekuti panga pave netendenzi yekuti vanhu vanotora mapicture eballot paper ravavhota, mafoni ayaya vozotumidzira kana pangava pamawhatsapp kana pangava pachinyi nehama neshamwari kuti inini ndaisa paya pedu paya.
Vanhu Rovhu vanoti vakatora danho iri kuchengetedza vhoti yemunhu kana apedza kuvhota sezvo pasina munhu anobvumirwa kuziva panenge pavhotera mumwe munhu.
Nyangwe tiri vanhu vanogara mumhuri imwe chete, hazvitokodzeri kuti inini mudzimai wangu azive pandavhotera. Sikiresi yacho yevhoti haichisipo. Saka naizvozvo tiri kuona kuti hapangave nedambudziko gurusa ringaonekwa nevanhu kuti zvaakutitadzisa kuvhota. Sekomishini takaona zvakakodzera kuti izvozvo hazvikanganiswe sikireti yemunhu, nekuti chake kungofuratira vanhu. Zvaakunyora apa hapana ari kuona zvaari kunyora, opeta mapepa ake otendeuka ochinokanda mubhokisi rinofanira kukanda. Handione paine dambudziko.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West vatawanda chigumo, vanoti kuvhota munhu akapira musana vanhu zvinokwanisa kuti munhu afunge kuti pane ari kudongorera. Vachigumo vanoti zviri kuita Zeki imwe nzira yekuti vanhu vatye uye kuti vavhotere pavasingade.
Semaonero edu tinoona sekuti ndeimwe nzira yekuvhundutsira vanhu, yekumanikidza vanhu uye kuti vavhote pavasingadi.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zviri kuitwa neZeki kukanganisa kukuru kuchazviringidza vavhoti sezvo vanenge vasina chivimbo nevanhu vanenge vari kumashure kwavo. Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda Chimini vanotiwo zviri kuita Zeki mucherechedzo wekuti mhando hombe kusarudzo dzakachena ibazi reZeki. Vachimhini vanoti apo pasi rose riri kuedza neparinogona kuti vhoti yemunhu isazivikanwe nemumwe munhu, Zeki iri kushingaira kuti vhoti yemunhu ive pachena. Sangano reZeki riri kuendeswa kumatare nemasangano akasiyana uye nemapato anopikisa, richinzi riri kutadza kubata sarudzo samutongi gava. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.